Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 21, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare reMajor Street anoendesa mberi kugore rinouya mutongo wake panyaya yekutongwa kwava Job Scala. Vaimbove meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanosarudzwa zvakare kuva meya veguta iri. Mapurisa anobvunzurudza nhengo yeCCC nezveurongwa hwekuratidzira uhwo hwaanoti huri kutarisirwa kuitwa kubva mangwana muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ya Citizens Coalition for Change iri muhusungwa vaJob Scala vapinda mudare nhasi vachitarisira kupiwa mutongo wavo pamhosva yavari kupomerwa yekuparidza manyepo, asi mutongi wedare reMajor Street anonzi aendesa mberi nyaya iyi kuti azopa mutongo wake kumusi wa3 ndira gore rinouya. Rimwe remagweta avaSkala vaobheishava vaudza vatori venhau kuti vanga vaine tarisiro yekugurwa kwemutongo wavaSkala, asi vachuchisi vanonzi havana kuendesa mhinduro yavo pamberi pedare nenguva, izvo zvaita kuti dare riti rinoda nguva yekuzeya nyaya iyi. VaSkala vari kupomerwa mhosva yekushambadza manyepo yekuti kune mumwe mwana akafira kumusana kwaamai vake mushure mekurohwa nemapurisa. Iyi imwe mhosva dziri kupomerwa VaSkala ava vagara mwedzi gumi nemisere vari mujeri reChikurubhi. Vaimbove meya veguta reHarare vaJacob Mafume vebato reCCC vadzoka zvakare kuva meya veguta iri mushure mekusarudzwa musarudzo dzaitwa nhasi dzekutsiva chigaro chakasiyiwa navaLovejoy Chitengu, avakadzingwa nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vaSengezo Shabangu. VaChitengu vakanga vatsivawo vaIan Makone avakasarudzwa kuemeya mushure mesarudzo dzemuna Nyamavhuvhu, asi vakazodzingwawo zvakare navaShabangu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata vanoona nezvezvirongwa mune rimwe sangano revagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Sesangano rinomiririra vagari veHarare, tingati tiri kutambira mashoko ekuti tingati kwasarudzwa meya mutsva mushure mekunge vange varipo zvakare tingati vabviswa kupfurukidza nemarecords, asi tiri kutambira mamwe makuhwa zvakare ekuti ivo meya vaiswa vacho vari kunzi vave vanoitwa record zvakare. Ndofunga isusu seCombined Harare Residents Association uye zvesangano rinomirira vagari tagara tichitaura isusu nenyaya yekushandiswa kusiko kwesection 129K chiverengwa pamwe chete nesection 2781 Constitution of Zimbabwe. Ndofunga tagara tichiti isusu nyaya yemarecords asina izwi remunhu kana kuti kubviswa kana kuti kutandaniswa kweavo vakasarudzwa pasina izwi remunhu tingati hazvina maturo, uyezve tingati zvinhu zvinorwisa tingati utongi hwejekerere uyezve utongi hwakatsarungana.
Saka vaAkili, munofunge pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pari zvino?
Tingati nyaya yatiri kutambira yekuti iko zvino guta reHarare rinenge raita mameya anosvika mana pasina kana mwedzi miri mitatu tabva musarudzo. Zvinhu zvinosuwisa nechikonzero chekuti tinenge tichitarisa pachirungu kuti tave kupupinda munyaya yekuti mabasa kana kuti service delivery inge inoitwa asina izvozvo kuburitswa nekupinzwa kwemameya kupfurikidza kwe nevezvematongerwo enyika vachirwisana uyezve vachiita njuga tingati neavo vakasarudzwa zvinhu zvinokonzeresa kuti guta redu risave rinokwanisa kunge richive rinozopa maservices akakwana uyezve zvinhu zvinotyoredzera tingati nyaya dzekupiwa tsanangudzo dzakakwana maringe nenyaya dzeservice delivery nechikonzero chekuti mukacherechedza isusu panguva ino tinenge taakuti guta rinofanira kupa chinguva noti kustabiliza uyezve kuti avo vanokwanisa kunge vachive vanotanga kufamba tingati ne donzo rekuwaniswa kwemabasa kana kuti kwemaservices muguta vange vachitanga kunge vochiita izvozvo asi muchaona imimi kuti vakaramba vachitandaniswa vachipinzwa zvinhu izvozvo zvinokonzera nyonga nyonga uyezve hazvizove zvinoita kuti mabasa kana kuti tarisiro yevagari inge inoitika
vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti imwe nhengo yaro inoshanda neboka revechidiki vari mumwe wevamiriri vedare reparamende vakadzingwa nevanozviti ndo munyori mukuru webato iri Vasengezo Shavangu vapashwe Sivanda vambodaidzwa kumapurisa kuvolawa eCentral nhasi mangwanani. Vasivanda vaudza Studio 7 kuti vanga vachibvunzurudzwa nezvehurongwa hwekuratidzira uhwo hunonzi nemapurisa huri kutarisirwa kuitwa kubva mangwana muBulawayo asi Vasivanda vati vanga vasina ruzivo nezvehurongwa uhwu. Mapurisa akanyema bato remutwakazi Republic Party mvumo yekuratidzira vachipa chikonzero chekuti vari kutarisira kuratidzira kwakanyanya kubva kubato reCCC kubva mangwana kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vati vanga vakabatikana nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi.
Mapurisa anga ashedza mutungamiri wemayouth secretary weadministration Honorable Passions Vanda kuBulawayo vachida kumupomera mhosva.
Chikonzero chavanga vashedzerwa kumapurisa changa chimbori chei?
Yekudedzera kuratidzira kwevanhu veZimbabwe pamairana nemaelections asina kufamba zvakanaka. Asi ranga risiri chokwadi dzanga dziri nhema.
Iko kuratidzira kuri kutaurwa nezvako uku kuriko here zveshuwa kana kuti mashokowo ari kungotenderera tambo dzinzwa dzichitaurwa taurwawo kumwe? Zvakamira sei ipapapo?
Anga achipomerwa mhosva isipo isinga existi mumitemo yeZimbabwe akavatsanangura kuti haana mbodaidzira kuratidzira kwevanhu. Akangotaura chete kuti ndo urongwa huripo kana nguva yacho yakwana mapurisa achaziviswa zviri pamutemo sezvinoitwa nemutemo vanhu voratidzira zviri pamutemo. Ndonhawo hombe yaanga adaidzirwa nemapurisa.
Matanho amatorawo sebato ndeapi pamusoro penyaya iyoyi?
Tatumira magweta edu makuru ikoko kunomiririra panhau yaanga achipomekwa. Tinotenda kuti azonzi ngaaende hake kumba, haana kupfigirwa muchitorongo.
Mashoko enyu imi sebato pamusoro pekushandidzana kwenyu nemapurisa munyika panyaya iyoyi kana pane dzimwewo nyaya dzamunoendeserana kumapurisa nadzo?
Tinoramba tichishoropodza nyaya yekuti mapurisa anoramba achidaidza vanhu, achisunga vanhu, achivhundutsira vanhu vasina mhaka.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7. Kurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi pakati pemauto eIsrael neHamas muGaza. Hamas iyo inonzi neAmerica inopfurikidza mwero ichiti vanhu vana vaurayiwa mukurwisana kwaitwa muGaza City nezvombo zvemaroketi neIsrael. Sangano renhau reReuters rinoti mutauriri wemauto eIsrael ati haana ruzivo pamusoro penyaya iyi. Izvi zviri kuuya panguva iyo sangano reUnited Nations rinopa rubatsiro reWorld Food Programme rakazivisa nezuro kuti rakaendesa rubatsiro rwechikafu muGaza richishandisa mugano weIsrael weKerem Shalom kubva muJordan. Israel iyo yakapika kuti ichaparadza Hamas inoti vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vafa kubva zvatanga hondo iyi musi wa7 gumi guru, uye mauto zana nemakumi matatu nevana 134 afa mukurwisa kwayo nechepasi. Ukuwo bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti vanhu vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakatiwo Israel ine kodzero yekubvisa kusagadzikana kuri kukonzerwa neHamas pamwe nekuona kuti kufa kwevanhuwo zvavo muGaza kwadzivirirwa. Mukutarisa nezvehondo iyi, tabata nyanzvi munyaya dzekugoverwa kwerubatsiro, uye vakambotungamira sangano reChristian Care vari mufundisi weUnited Methodist Church, Reverend Forbes Matonga.
Nyaya dzekuGaza neIsrael inyaya dzinosuwisa zvikuru, asi zvinopa hope patinoona ruyamuro rwava kupinda kuvanhuwo zvavo kuti vawane zvekudya, vawane mishonga, uyezve vabatsirwe nepekugara panenge pari nani. Ichokwadi, food aid is needed, and vanhu vanenge vachiita zvehondo vanofanira kunge vakadzidziswa izvozvo kuti hamufaniri kurambidza rubatsiro kuenda kuvanhuwo zvavo.
Tiri kunzwa kuti panenge patangwa zvakare nhaurirano dzerunyararo. Munoti nedanho iri?
Tiri kufara zvekare kuti manegotiations ari kuita sekunge avapo anobatsira kuti hondo imiswe pakati penyika mbiri idzi. Asi sezvatakambotaura pakutanga pai, isu tinofungidzira kuti pangadai pari kuiswa a lot of pressure kuHamas kuti iite release unconditionally vanhu vayakapamba, nekuti vanhuwo zvavo vanhu ivavo, ende vanhu ava havana kupambwa in a situation of war, pakanga pasina kurwisana. Saka terrorism inoda kuti iitwe condemn zvakasimba, kunyanya-nyanya nenyika dziri muArab world. Ndiri kudaira kuti ndo chekutanga chandingade kuti ndisimudze.
Pane vamwe vari kuti kana hondo iyi yakasapera ichakanganisa dunhu reMiddle East rose, munoonawo sei panyaya iyi?
Panoda nhaurirano dzakasimba dzekuti hatifaniri kuseenzesa vanhu sehuman shield, but at the same time hatifaniri kudenha hondo isu tichiziva kuti tiri a weaker nation as well. Zvinotivhiringidza. Taifanira kuti tiseenzese magwaro emanegotiations. Mazuva anaya manegotiations nemasanctions nedzimwe nzira dzisiri dzinouraya vanhu ndo dzinoda kutanga dzaseenzeswa other than kuseenzesa hondo. Saka tiri kufungidza kuti pari zvino ndo zvimwe zvatingafunge kuti zvingaita, asi rubatsiro chokwadi runofanira kuenda. Ende mota dzeUnited Nations dzakamakwa, dzinozikamwa kuti dzakamakwa kuti idzi imotikari dzeruyamuro.
Ko, vanhuwo zvavo mufundisi Matonga vangachengetedzwa sei muhondo iyi?
Dai zvaibvira, vanhuwo zvavo vabviswa munzvimbo idzi vaendeswa imomo mumacamps ari maholding camps, ekuitira kuti vange vari panzvimbo inooneka. Muchaziva kuti kwedu situation yedu kunoku ndeyekuti vanhu vakazopedzisira vaiswa munenge mumakipi.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekugoverwa kwerubatsiro, uye vakambotungamira sangano reChristian Care vari mufundisi weUnited Methodist Church, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare kwaMurehwa kumashandaland East neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vatanga zororo ravo repagore remwedzi wose. Tsamba yanyorwa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba inoti vatevedzeri wemutungamiri wenyika vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi ndo vachasara vachichinjana kutungamira nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuDemocratic Republic of Congo zvapinda zvakare mukuvhota nhasi musarudzo dzenyika yose dzizere nekusarongeka pamwe nezvimhingampinyi zvaona dzimwe nzvimbo dzekuvhotera dzichikundikana kuvhurwa. Nyika ine urombo hukuru asi ine upfumi muzvicherwa iyi yakatanga sarudzo idzi nezuro chitatu dzekusarudza mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nenhengo dzemakanzuru. Mutungamiri wenyika iyi waFelix Tshisekedi ava nemakore 60 ekuberekwa vari kutsvaga kusarudzwa kepiri. America yakwanisa kuwana rusununguko rwezvizvarwa zvayo 10 kubva mumajeri emuVenezuela ichichinjana nemumwe musungwa anodyidzana nemutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro, Alex Saab anove muzvinabhizimisi wekuColombia. Venezuela yakadzosawo kuAmerica chizvarwa chekuMalaysia chinove muzvinabhizimisi Leonard Glenis Francis anozivikanwa saFat Leonard uyo aidiwa muAmerica nenyaya dzechioko muhomwe. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti raparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabyelection dziri kutarisirwa kuitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya. Sarudzo idzi dziri kuuya zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzeTriple C nevari kuzviti ndo vakafanira vata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu vachidzipomera mhosva yekuti dzakanga dzisina kusarudzwa nevanhu. Asi mune dzimwe sarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa9 zvita, dare redzimhosva rakarambidza nhengo dzeTriple C dziri kudivi remutungamiri webato vaNelson Chamisa kukwikwidza dzichishandisa zita rebato iri mushure mekunge vashavangu vakwira kudare iri. Izvi zvinogona kudzokororwa zvakare musarudzo dzemuna kukadzi sezvo nhengo dzakadzingwa idzi dzakanyoresa zvakare pasi peTriple C. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Takatanga makampeins edu kumukoba north igaro ziva kungodzosa, but regai ndikuzivisei kuti aiwa iwo maelection acho haimbofanira kunge achiitwa nokuti takapedza kamaelection musi wa23 August. Vanhu vemukoba north vakavhotera zvavanoda, chihurumende chiripo chezano ichi vakabire maelection zemhando yepamusoro kuna purezidendi vedu baba vachamisa. Saka hondo huri yatiinayo kugwisa kuti maelection akabirwa musi wa23 August anga achitanga patsva achiitwa mune zvakanaka, vanhu vezimbabwe vavhote mune zvakanaka. Munoziva kuna naHarare kwose uko kwakashayikwa maballot paper Bulawayo, no ballot papers kwese kuna naMutare, nokuti vaiziva kuti kana vanhu vakangovhota vese kuna naHarare nenguva taingova rakashira muHarare chete neBulawayo. Saka zviri kuitwa zvose zvokudzimba kwavanhu, zvokurikolo kwavanhu. Chinangwa ndechekuti bato redu reTriple C tinge richisiya focus yokurwisana kuti aiwa iwo munangagwa wakabira maelection, maelection anofamba zvakanaka munyika, makamuita maelection patsva vanhu vasarudze zvavanoda.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti imi muri kudzokorora mhosho yamakamboita yakaita kuti bato renyu ringe richipa zvigaro kuZANU PF zvisina kukwikwidzwa mushure mekunge makwikwidza pasi peCCC zvinove zvamadzokorora. Munoti nevari kuti muri kuita izvi maune muchida kupa zvigaro kuZANU-PF?
CCC ndo musha wedu, ndo musangano wedu, munoziva takamutanga gore rapera. Ndo musangano wedu unotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa. Regai ndinde kumubvunzo wenyu mukoma Jonga. Hapana chinokanganisa chakaitika musi wa 9 December pana hama dzedu dzikabviswa paballot paper. Zvatakaita sebato revanhu takapikisa mutongo uwoyo wakapiwa naJudge Katio, takamupikisa kuSupreme Court, takapikisa zvakare mutongo wakapiwa naJudge Mterens kuSupreme Court. Kana muchinge maita appeal, zvinodudzira kuti mutongo wangu wapiwa kuHigh Court unotetewa parutivi. Saka hatigoni kusiya musha wedu. Nyoka ikapinda mumba hautizimba, unouraya nyoka. Nokuti kaukatizai mba ukaenda kune imwe imba, nyoka imwe changopinda futi koko. So mushongo wenyoka yapinda mumba kuuraya, imba yesera yakanaka pasina zvinonetsa. Saka handioni dambudziko riripo mwana mai angu mukoma Jonga. Tiri kukwidza tiri pasi peCCC, bato revanhu rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa, ende tiri kuzomira musi wa 3 February.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vari parunare mugweru neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU-PF sezvo mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Nhengo dzeCCC dzakadzingwa muparamende nemumakanzuro nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC vasengezo chavangu svondo rino dzakanyoresa zvakare kukwikwidza musarudzo dzemabyelection ari kuitwa musi wa 3 kukadzi dziri pasi pebato iri. Kunyange hazvo mudzimwe sarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa 9 zvita dare reHigh Court rakapa mutongo wairambidza nhengo dzakadzingwa dzose kukwikwidza dziri pasi pebato iri. Izvi zvakaita kuti zvimwe zvigaro zviende kubato riri kutonga reZANU-PF zvisina kukwikwidzwa. Vamwe vari kutevera nyaya iyi vanoti zvinoratidza kuti nhengo dzeCCC dziri kutsigirwa nemutungamiri webato vaNelson Chamisa hadzina kudzidza kubva kumutongo wedare uyu. Asi vamwewo vanoti nhengo idzi dziri kutevera mutemo sezvo dziri kuramba dzichimira nebato reCCC. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America watawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nenyaya iyi.
Munhu akasika pamba pako akati uyu mudzimai wangu, iwe uchiziva kuti mudzimai ndewako. Uyu mwana wangu, iwe uchiziva kuti mwana ndewako. Hauchazorambi mwana wako kana mukadzi wako. Takati isu hatiramwire munda makudo. Tinoziziva isu kuti vasabangu vakagadzirwa neZANU-PF. Havasiri ivo vanonzi Secretary General kuCCC. Hatina chinzvimbo ichocho. Saka isu tinongoramba tichiita zviri pamutemo zvatinoziva zvinozikanwa nevanhu vese nevana vese veZimbabwe kuti CCC ndeye vana veZimbabwe, haisi yemunhu, haisi yeZANU-PF. Saka ndosaka makaona vatungamiriri vedu vakaenda vakanonyoresa kuti ndeve CCC, nekuti ndeve CCC.
Maita basa vadzokora rakaitinzwe kuna vaMandaza. VaMandaza,
chekutanga tinokurudzira nhengo dzeCCC kuti dzikwanise kuona chabvonyongodza mukati memusangano wavo. Kana vakaramba vasingade kuongorora nyaya iyoyo, vacharamba vachingorwisana ivo vari mukati mavo musangano wavari kuti weCCC, asi ivo vachitatsurana zuva nezuva, zvaiita kuti iye zvino vange vachipikisana vega naSenzo Chabangu anozviti ndiye Secretary General, Interim Secretary General. Avo vakanonyoresa vachiti veCCC, isu senhengo dzeZANU-PF hatirambidze vanhu kunyoresa kuti ndeve triple C. Ngavanyoresa sekunyoresa kwavagara vachiita, vachakwikwidzana zvakare ivo ikoko kutriple C nemunhu wavo chisenzo chavangu, zvigoita kuti vamwe vatadze kukwikwidza zvakare. Saka kana iri nyaya yavo yavari kuita vachiti ndo strategic ambiguity, iyoyo iri kutoita weekend demokrasi yedu mukati menyika, nekuti vanhu vanga vachitarisira kuti muparamende munge muchine vanhu vanenge vachionawo kuti ZANU-PF iri kushanda sei, inoshanda zvakanaka, vachipanana maideas. Saka isusu tirungoti ngavagadzirisane ikoko, isusu tinoda a stronger opposition inokwanisa kutiita kuti tirambe tichishanda nesimba.
Vadzokora, kune vamwewo vari kuti danho riri kutorwa nebato renyu rakafanana nekungopa zvigaro kuZANU-PF. Munoti
vanhu vanenge vakunongedzera chigunwe kuna vatamisa, muri kunzwa vamandaza vari kunongedzera chigunwe kune vetriple C, asi zvigunwe zvimwe zvese zvakawanda izvi zvinenge zvakanongedzera kwavari. Iko zvino vanhu vakubvunza kuti vatamisa kana kuti triple C iri kuitirei zvakati, zvakafanana nekudoneta masits kuZANU-PF. Asi nyaya iripo pano ndinofanira kuti tisvike kumongo wayo, inyaya yeZANU-PF. ZANU-PF yakonzeresa nyonganyonga muparamendi medu. Hatisisina paramendi muZimbabwe, tatove chiseko chenyika. IPU yakataura kuti zviri kuitwa neZANU-PF aya mahumbwe ngazvimire. SADC iri kutaura zvimwe chetezvo. Vanhu vane maorganizations avo, maNGO nevana veZimbabwe vese vari kuziva kuti ZANU-PF ndiyo iri kuita matope, iri kukanyanisa paramendi yedu. Inokanyanisa paramendi, yoenda inokanyanisa kumakoti, yoenda inokanyanisa kune mapazi ose ehurumende. Saka nyaya yese iri kunongedzera kuZANU-PF. Ndava munangagwa vasiri kuda a strong opposition muZimbabwe.
Vamandaza, pindurai tinzwe, vari kupa mhosva kwamuri sebato reZANU-PF.
Vanhu vetriple C vakaramba vasingatarise chakonzeresa musangano wavo kuti ufe, vacharamba kana kuti vachasara vasisina musangano. Zviri pachena ndezvekuti izvo vapuraya musangano wavo vega.
Vadzokora, tingaona here muchibuda muparamende zvamuri kunyunyuta kuti ZANU-PF yaparadza zvese? Pane vari kukurudzira kuti chingobudai nhengo dzasara idzo dzomuparamende.
Mukaona tabuda muparamende, hatisi kubuda muparamende tinogara kudzimba. Tiri kubuda muparamende tinoitira paramende yacho mumastreets emuHarare, mumastreets emubulawayo, mumastreets emugweru. Kwese kwese inenge yava paramende, ndo zvinenge zvatovapo izvozvo.
Vamataza, tipete chirongwa. Hanzi musangano wenyu weZANU-PF kana kuti hurumende yeZANU-PF yaparadza nyika neuori hwamuri kuregerera, zvapindawo nemuparamende.
Zvinosetsa zvinotaurwa nevanhu vetriple C, nekuti vanoti iye zvinezvi havachaona kana nebudiriro iri kuitika kubudikidza nekuuya kwakaita vamunangagwa. Kune zvakawanda zvavaita, kana iri nyaya yecorruption inonzi iri kuitwa yeuori iyoyo, kune vakawanda vaunzwa pamberi pematare.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF, vaKennedy Mandaza vari parunare muHarare neStudio 7. Manzwiwo zvakare kubva kunhengo yetriple C mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora vari parunhare muNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chemadzimai cheLive Talk Roundtable nhasi na8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai, takatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi wedare ramagistrate anoendesa mberi kugore rinouya mutongo waanga achida kupa vaJob Scala pamhosva yavari kupomerwa. Vaimbo wemeya weguta reHarare vaJacob Mafume vanosarudzwa zvakare kuwemeya weguta iri. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya muina Taboka Ncube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.